Masangano evadzidzisi anoti haasi kufara kuti hurumende yakakonzeresa kuvhurwa kwezvikoro isina kugadzirira zvakakwana kuitira kuti varayiridzi pamwe nevana vechikoro vasabatwe nechirwere checovid-19. Mashoko atiri kutambira anoti pane vana vapfumbamwe vakabatwa nechirwere checovid-19 pachikoro cheChrist Mambo mudunhu reManicaland, vana gumi nevaviri kuchikoro chetongo chiri kuBedbridge, uye mwana mumwe chete weGrade 7 akabatwawo nechirwere ichi pachikoro cheHarlingbury chiri muHarare. Mutungamiri weAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure, vati nekuda kwekukwira kuri kuita uwandu hwevana vari kubatwa nechirwere ichi muzvikoro, hurumende inofanira kushevedzera musangano wechimbi chimbi navose vari mune zvedzidzo pamwe nezveutano kuti pazeyewe kuti ndezvipi zvingaitwa kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira muzvikoro.
Kuvhurwa kwezvikoro kwakasangana nedambudziko rekuti zvikoro zvaasina zvikwanisiro zvekukwanisa kudzivirira vanhu kucoronavhairasi. Tikatarisa, hurumende yakati yaida yaisa 500 million muzvikoro. Zvikoro zvinji zviri kuti hazvina chazvakawana, asi takagara tataura kuti mari iyi ishoma, haikwani tichitarisa learner population yedu irimo. Zvakaita kuti pakavhurwa zvikoro kuti muzvikoro zvaasingakwanisa kuadhera tumastandard operating procedures. Zvinoi zvataichemera zvikoro zvisati zvavhurwa, zvaita denda ripararire. Chepiri, varayiridzi vacho muzvikoro havamo, saka vana vanoda kumonitwa. Hurumende takaikurudzira kuti ibhadhare maticha mari inokwana, asi totaridza kuti vana vaane nguva vasingadzidzi. Chataakukumbira ndechekuti hurumende dai yachimbidza yakuita an agent meeting yaresolva macrisis 1 yesafety in schools, 2 yeteacher capacitation, kuti pasa denda iri risarambe richiparadzira. Tinoona zvichema nevabereki vari kudzimba vanoigirwa denda iri nevana vavanenge vaenda kuzvikoro, vamwe vabereki vane maunderlying conditions nezvimwe uye vasina kuvaccinatwa, zvinoita kuti rasikirwa neupenyu hwakawanda. Varayiridzi vashoma especially vakuru vezvikoro vari muzvikoro vari padambudziko rakakurisa.
Izvi zvatsinirwawo nemutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vateka vafira zhou avo vati chirwere checovid-19 chatandavara serunyemba muzvikoro, asi hurumende iri kuramba yakaisa zvimiti munzeve.
Zvekare isu vanhu vanotungamira varayiridzi tinoti kune varayiridzi vakawanda vari kuda kubayiwa nhombai kana vaccination, asi vari kutoishaya. Asi hurumende inenge ichiti vaccination iri kuyakakwana, asi zvichava nemwedzi inopfuura miviri vamwe varayiridzi vasati vaona vaccination yechipiri, vatopfuura masvondo maviri anenge achidiwa. Zvekare muzvikoro umu munoda kuti tijekeserane mari inobviswa nehurumende, hurumende yainoti yakabvisa kuti iende kuzvikoro kunopa kuti mvura inge irimo muzvikoro nezvimwe zvikwanisiro zvinonzi COVID abatement equipment muzvikoro hazvisati zvavako kuzvikoro. Saka musangano wamandorokwati chete ndiwo unopa kuti tiende mberi.
Vazhou vati hurumende inofanirawo kushandisa mukana uyu kugadzirisa nyaya yemari dzemihoro dzevarayiridzi kuitira kuti vadzidzisi vaite basa ravo vakasununguka kana hurumende ikakwanisa kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 muzvikoro.
Varayiridzi vakawanda havasati vakwanisa kuenda kuchikoro kuti vanodzidzisa vana nokuti havanawo mari. Mari inotambarirwa navarayiridzi anongova mashangura pata. Saka tinofanira kuti titenderane kuti tingabatsira varayiridzi sei, nokuti kana tisivabatsiri kuti vakwanise kuenda kuzvikoro, nyangwe zvikoro zvikavhura misuwo namahwindo, vana havadzidzi zvamandorokwati. Isu tinoda kuti zvikoro zvivhurwe zvive muchenjetero, mvura yeguri, vana vaende kuchikoro kunodzidza kwete kunotamba. Varayiridzi varikowo vachidzidzisa uye ivo vakwanisawo kuti vana vavo vaende kuzvikoro. Ndosaka takanga tataura kuti paidawo inonzi mari yechimbi chimbi kauti rescue package inoendawo kuvarayiridzi kuti vakwanisa kubhadhara mari dzechikoro kana maschool fees evana vavo, vagonodzidzisawo vavamwe vakafara kwete kuti vadzidzise mwoyo yavo yakatumba. Saka zviri kuhurumende kufuka jira kana kuwaridza, asi chinhu chikurukuru chinodiwa musangano mukuru une vamiriri vehurumende kana veministry of education, mateacher unions navabereki, toonesana tokanyatese, ndozvingapa kuti tiinde mberi mune zvakanaka. Nokuti handioni vehurumende vachibvuma kuvhara zvikoro kuti timbogadzirisa nyaya dzavarayiridzi dzemasalaris nezvimwe zvese tozovhura, but isu tiri kuti even patava ipapapa ngationei kuti nhaurirano dzaenda mberi.
Hatina ukwanisa kutaura nemunyori wezvedzidzo, amai Tumisa Ntabela, pamwe nemutauri webazi redzidzo, vachaungana ndoro, avo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo, pamwe nekusapindura mibvunzo yatavatumira kutinzwe divi rebazi ravo panyaya yemusangano wechimbi chimbi uri kudiwa nevarairidzi uyu. Asi mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vaudza Studio 7 parunhare kuti vari kushanda nebazi rezvedzidzo mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 vachiti bazi ravo riri kutumira vanhu muzvikoro zvose zvinenge zvafungidzirwa kuti zvaita chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.